ndaiti ndikazvifunga so. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaiwa ushupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaiwa ushupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema. Waive one lover wandaitsvaga kwese kwawakagara ndakashanya. Nekuda kwepamusaka pekuti ndaikuda pasina kutambisana. Asi wakandibata rafu mumwe wangu, raundi raingova tafu mumwe wangu. Zvaindishungurudza big time, ndaitokudawo big time. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaiwa ushupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaiwa ushupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema. Ndaiti ndikazvifunga so. Ndaibva ndanzwa kurwadza moyo, waitigara ndichau yako. Asi kubatika kwako wasemiracle. Waisada chokwadi hachiputsi ugama, ndosaka takazonofarisana. Zvairwadza sha. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaibva dzashupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema. Ndaiti ndikazvifunga so. Moyo wangu waibaikana kana musoro waitema. Pfungwa dzaibva dzashupikana ndikashaya anobata ndaichema. Zvaindishungurudza muhana wandakadano ndisema.